Vanhu vakawanda munyika vakafirwa nemombe zvakanyanya zvekuti vakawanda vavo vakatovhara matanga nokuda kwezvirwere zvakaita seteliariosis chinozivikanwa nerekuti January disease, babesiosis, hachota, anaplasmosis, sweating sickness nezvimwe. Tsvakiridzo yakaitwa inoratidza kuti mombe dzinodarika chidimi chemiriyoni kana kuti 500,000 dzichikosha madhora ekuamerica mamiriyoni zana nemakumi mashanu kana kuti US$150 million dzakafa mumakore matatu apfuura. Kufa kwemombe dzakawanda kwakamanikidzawo varimi vakawanda kurima nechibhakera kana kuchera makomba marimiro akafanana nechirongwa chiri kukurudzirwa nehurumende mazuva ano chepfumvudza, icho chiri kupembedzwa nevamwe asi vamwe vachichishoropodza vachiti kudzosera nyika kumashure. Pamusoro pekutenga mombe, kune mamwe matunhu akasara achine mombe. Vamwe varimi vanonzi vari kubatsirwawo kumutsiridza matanga avo nehurumende kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana-siyana zvekudzororedzera mombe zvakaita sechemutungamiri wenyika chekuti murimi anopiwa tsiru raanoti kana rabereka opawo mumwe murimi mhuru yaberekwa. Chepresidential HEIFA pass on scheme nekuberekesa mombe pasina mabhuru kana kuti insemination. Kune zvirongwawo zvakafanana nekuderedza kufa kwemombe dzichiurayiwa nezvikwekwe zvakaita sechepresidential brief tick program nezvimwe zvakasiyana-siyana. Uko mamwe makambani akazvimirira neasiri pasi pehurumende anonzi ari kubatsanawo nemasangano evarimi kumutsiridza matanga emombe. Mumwe murimi akafirwa nemombe 12 gore rapera vaAndrew Matapure vekwaZvimba vanoti vave kurima nechibhakera vachiita zvekuchera makomba.
Ndave kurima ndichichera makomba, izvo zvinoita kuti pandorima paite padiki.
VaMatapure vanoti havakwanise kurimisa netrakta sezvo zvichivadhurira asi vari kuedza kudzoreredzera danga ravo.
Zvekuda kuhaya tractor zvinodhura.
Mumwe murimi wekumarondera mudunhu remasonaland east vakupandiko magaya vakafirwa nemombe asi vari muchirongwa chehurumende chekuwanisa varimi mombe kuburikidza nekuti mombe dzibereke pasina mabhuru kana kuti artificial insemination vanopembedza chirongwa ichi. Mumwe wechidiki ari muchirongwa chehurumende chekuwanisa vechidiki mombe chepresidential HEIFA pass on scheme vataura ikapesa vanoti zvirongwa izvi zvakanaka asi panofanirwa kugadziriswa dambudziko rakamboita kuti mombe dzife kuburikidza nekuwaniswa kwemishonga yekudhibhisa mombe. Satigaro rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai mai weTGT vanoti zvakakosha kuderedza zvirwere zvemombe kuti mombe dziwande.
Hurumende ichiunamidzwa nebazi rezvekurima neresearch vakagadzira mushonga unoderedza zvirwere kunyanya January disease uye vari kukurudzira varimi kuti vatevedzere good agronomical practices.
Mukuru wechirongwa chekuberekeswa kwemombe pasina mabhuru icho chiri kutungamirwa nechikoro chepamusoro cheChinoi University of Technology muzvari Raviro Matabango vanoti chirongwa ichi chiri kutambirwa nevarimi uye chapararira nenyika yose.
Chirongwa cheartificial insemination chapararira zvakanyanya munyika yeZimbabwe kuburikidza nepurogiramu iri kuranwa neChinoi University. Chirongwa chiri kugamuchirwa zvakanaka.
Mukuru mubazi rezvekurima kudivi rezvipfuwo muzvinafundo Obert Jiri vanoti zvirongwa zvehurumende zvekuwedzera uwandu hwemombe zviri kufamba zvakanaka.
Ndichachita vamadokumendi edu kuti zvokuprojekta mapuriro zvakadai aiwa anofanira kuguta.
Mombe dzakakosha muupenyu hwevanhu sezvo dzichirimiswa dzichipa vanhu mukaka dzichiroreswa kuwaniswa manyowa pamwe nekushandiswa mamwe mabasa uyewo kutengeswa vanhu vachiwana mari yechikoro pamwe nekuita mamwe mabasa epamusha akasiyana-siyana. Pari zvino munyika munonzi mune mombe dzinodarika mamiriyoni mashanu. Tsvakiridzo yakaitwa nebazi reZimbabwe Resilience Building Fund inoratidza kuti zvikamu 40 kubva muzana kana kuti 40% vanowanawo raramo yavo kuburikidza nezvipfuwo zvinosanganisira mombe. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.